Maneru akanaka vatereri ini ndini tanono kawande ndichikuchingamidza ine mufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Sondorino tinotarisa nyaya yevaprofita nechiprofita. Chii chatinoziva pamusoro pevaprofita uye vanogadzwa nani? Nasi tina mufundisi Oliver Mandisodza ve MVPV Men's Ministry muHarare vatatanga nekubvunza kuti chii chinombonzi chiprofita.
Muprofita ini simone rangu munhu akadanwa naMwari, munhu unomiririra Mwari ane chipo chekugamuchira uye nekutaura naMwari, atingati unopiwa revelation kubva kuna Mwari zvibatswa naMweya Mutsvene. Saka munhu akatodanwa, munhu anotopiwa basa rekunzi iwe wamutauriri wedenga, uchitaura navanhu vaMwari, uchivaudza pfungwa dzaMwari, zvikudiwa naMwari kubva nguva dzakasiyana siyana zvazvino kana zvemberi.
Muprofita anogona here kutaura mashoko echiprofita kwapera nguva oshandura zvaakambotaura?
Kana zvadaro zvaakureva kuti taakuda kudzoka kusokora Mwari kuti rinomboti kudii pamusoro pevaprofita. Kusokora Mwari anobva ataura kuti kuchazova navaprofita wenhema sezvo kwakuva vadzidzisi venhema. Saka zvoreva kuti ukaona munhu aakusandura zvaakambotaura, then taakuda kutapaa kusimuka mubvunzo wekuti munhu uyu ichokwadi here kuti anga akadanwa naMwari, kana kuti ndeuya ari kutaura neshoko raMwari kuti uchauya waprofita wenhema wanoshandura zvaakambotaura. Zvekuti kana mukatarisa musoko raMwari kuna Jeremiya, Mwari unobva anyatsa kutaura kuti masoko ari kutaurwa aya handizi rindakavatuma. Muprofita ngaachione zvazadzikiswa, nekuti waakutaura zvekufadza vanhu zvisina kubva kuna Mwari. Mwari ati ndinokuparadzai, kunoya kuti aiwa handikuparadzei, zvoreva kuti waakupikisa soko raMwari. Zvoreva kuti uyo ari kushandura zvaakambotaura paane mubvunzo kuti zvechokwadi munhu waMwari here, kana kuti haasiri munhu waMwari, munhu akatumwa kuda newakaipa achinoprofita achimira semutumwa achiedza iye asiri.
Munhu anogona here kurota ake oti iye chiprofita? Nokuti tinoona vamwe vanoti zvinhu ndakazvirota manheru vachidaro, zvingafambirana pamwe chete here izvi?
Kuda ndingada kungotaura sekuti unoona pane mazwi matatu ano aunonzwa paupenyu. Chekutanga kune izwi rako iweiwe raunokwanisa kunzwa, unogona kuzvitaura ukafunga ukaema jena, Mwari akatipa kugona ikoko. Chechipiri kune kunzwa kwekuti unokwanisa kunzwa zvakakupoteredza, kunzwa nharaunda zvoreva tisati anogona kutaura newe. Ichitatu unogona kunzwa Mwari sezvo wakagadzirwa kunzi weMwari. Zvino uyu uno zvaakuenda nekuti wakanzwa pfungwa dzako iweiwe, wobva wazvitora, wobva wazviita, woita zviroto, womuka uchindanzwa Mwari. Zvinogoneka izvozvo kana kunzwa Satani namadhimoni ake nengirozi dzake. Munhu anokwanisa kuti ndanzwa asi zvanzwa izvozvo hazvina humbo hunoratidza kuzvanzwa kuna Mwari. Saka mukana kuti munhu anokwanisa kurota ogomuka mangwana kuti ndanzwa Mwari, tinenge taakuda kudzoka kusoko raMwari kuti zvataurwa zvacho zvii zvine chekuita here neurongwa hwaMwari uye nechidangwa chaMwari nevanhu vake. Uye soko raMwari rinoti kudii? Nekuti kana mukatarisa imini kuna zvakazarurwa zvekupedzisira, panobva pataurwa kunzi kuna 22:18 wese anonzwa masoko echiprofita ari mubhuku iri, uyo unoedzera uchaedzerwa matambudziko akanyorwa mubhuku iri, uyo unotapudza uchatapudzirwa zvakare kunyange mubayiro wake pamuti woupenyu. Zvoreva kuti pane mukana wekuti munhu anogona kumuka achitaura zvinopikisa chiprofita chisoko raMwari, nekuti hakunazve kumwe kuzarurirwa kuchazo wako kwakanyanya kupfuura zvakanyorwa musoko raMwari. Saka chiprofita chiri kuya kuzotisimbisa isu vanhu, kuzotikurudzira kuti tive neukama hwakanaka naMwari. Saka chiprofita chose chinouya dzimwe dzenguva chinouya futi kuzotitsiura, zvoreva kuti hachisungotibhabhadzira. Saka zvaakuenda nekuti kana chichititsiura zvaakutaurwa nemuto upi Mwari vachitibatsira.
Vatendi vakakwanisa kuona sei kuti uyu muprofita wechokwadi, uyu asiri muprofita wechokwadi?
Ndinoda kutenda kuti zvese izvozvo zvinowanikwa. Jesu akataura kuti regedzai zvikurirane mumunda umuri kutaurwa mbesa dzakanaka nedzisina, uye kana Jesu achinamata zvakare kuna John 17 kuya chibaba anda kuya kwa muri ndirikunamatira awa makandipa nevamwe vachazouya kuti vachange vari panyika vaitozviziva kuti kuchange kuini zvakashata nezvakadi zvakaipa. Saka isu sevatendi nesoko raMwari tinofanirwa kumira patsoka patsoka dzedu tiri musoko raMwari tichinzvera nekuti Jesu nitara kuti kune vachauya vachiti ndini Jesu ndauya, kune vachauya vachiti goma bva paenda uchiapa, asi kuguma kunenge kusati kwauya. Saka tine soko raMwari rinotibatsira kuti zviri kutaurwa izvi zvicho chokwadi zviri mberi musoko raMwari. Zvochida kuti isu sevatendi nevanonzwa Mwari vachitaura tochitora mukana wekushanda nesoko raMwari kuda kutsiura kana kuda kuti respond to some of those prophecies dzinenge dzichitaurwa.
Vaprofita vanogona kuwanikwa here kunze kwechitendero?
Vaprofita havanchazivi kuda pamwe ndovatenda kuti wauki here vari kuzvitsvagira zvavo wauki vanhu vari kunouka vane mweya wekuuka vachinobvunza masvikiro nezvinhu zvakadaro, iva vatingati vaprofita pangatoita dambudziko rekuti vaakunzi vaprofita nekuti ava hapasisina kuratidza kuti akadana naMwari kana watobuda kunze kweurongwa hwaMwari. Ende pamusoro pezvo ndingada kuedzera kuti muprofita umwe neumwe unosimudzwa uine tingati specific message, nekuti Jeremiya akabva audzwa nzi Jeremiya ndakakuziva uri mudumbu raamai, uchaita uchadzura uchapusa uchawaka, akaudzwa zvese zvaizvona kuita. Saka muprofita anouya aine message, aine a specific mission. Zvirokuti kana uri kunze zvirokuti message yako uda wakaiwana kupi, masoko aruda uchiri muturukiri here wesoko raMwari, kana kuti uri kutaura zvoda kufadza rimwe boka kana kufadza zvako vanhu vakukomberedza uchizvigadzira mbiri yako isingachaendi kuna Mwari.
Kana muchiudza vanhu chamunoti vatarise chii pamunhu anenge azviti kana kuti anzi muprofita, chii chavanofanira kuchenjerera kuti vazive kuti vari muchokwadi?
Tinoda kutana kutarisa kuti muprofita uyu uri kukwana here pamuviri waKristu, nekuti chiprofita chakauya kuti chizobatsira kuumba muviri waKristu inova chechi yake. Saka chatinofanira kuti tarise kuona kuti munhu uyu ari kushanda akamira sei, zvakare zvaari kutaura zviri maringe here nesoko raMwari.
Ivo vaprofita vanoita zvokugadzwa here, uyezve anovagadza ndiani?
Ndinotenda baba wande, ini chandinoona ndechekuti vaprofita tingati sezvo tisati munhu anopiwa meseji naMwari. Muprofita unoonekwa nekutaura, nekuti tati ndi spokesman, munhu anomutaurirwe soko raMwari. Saka haagadzwi, asi ndingati unotambirwa. Ndofunga kune vakuru variko vangazotibatsira, asi chechi inotambira kuti aya masoko ari kutaurwa aya masoko isoko raMwari, isoko rozvokwadi, kwakuchinja sekunga vanongokukonfirma mafungiro angu nemaonero angu, nekuti akanzi akugadzwa akuodhinwa zvoreva kuti akutumwa nevanhu. Sakana achechi akugadza zvekuti taakumuprofita aenda kuchikoro auya agadzwa, ipapo panogona kunditinese tingada kutogara pasi tonzwa zvinhu zvinofambiswa sei ipapo, kutaura kuti pave nekujeka kuti unogadzwa here kana kuti Mwari vanenge vatodana munhu wavo unouya nesoko.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza veMVPV Men's Ministry nekutitsanangurira pamusoro pechiprofita nevaprofita. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.